mudhorobha remasvingo, dzimwe nzvimbo dzanonoka kuvhurwa. Mushure mekunge zvikwanisiro zvakaita sezvigaro pamwe nemagwaro evavhoti zvanonoka kuendeswa nezeki, apowo vagari vazhinji vanga vachiuya mumwe mumwe, zvichiratidza kuti vazhinji havasi kuziva nezvechirongwa ichi nekuda kwekuti hachina kunyatsoshambadzwa. Vamuranganwa Chanyau vekuadhiri mumasvingo vati vaongorora zvinyorwa zvavo asi basa rambononoka kutanga.
Inspection ndaita ndikaona zita rangu ririmo, but patanga process vainge ichifanira kutanga na 7 AM. Zvinhu zvasina kurongeka, vanga vasina furniture, then mamwe mapremises anga akavhagwa, zvichiratidza kuti zvasina kunyatsokurongeka.
Asi vamwe vakaita savaCrispin Mutya vakuru vanoti kunyange pambononokwa chirongwa ichi chakanaka zvikuru uye chazofamba zvakanaka.
Ndinoona zvinhu zvacho zvakarongeka zvikuru sazvingatombobviri, zvekuti dai vanga vashambadzira kuti vanhu vave vanouya vakawanda vachiona mazita avo akabhukiwa zvakanaka zvirimo, ndangomirira kuti ndione kuti zvakamira sei pakuvhota pandichovhotera pandiroda.
VaInnocent Taweni vakurudzira boka reze kuti rivandudze zvirongwa zvekushambadza chirongwa ichi, vachiti vanga vasingatozivi nezvacho asi vazongosangana nacho vauya kuzvitoro kuzobvisa bhabharazi. Zvichakadaro, vamwe vanhu chirongwa ichatanga chakanoita nekuti vashandi vedzeki vakabva kuhurumende vari kuita basa iri vari kushanda vasingafari, zvichitevera kudzikiswa kwakaitwa mari dzavanofanirwa kubhadharwa pazuva. Zeki yakaudza vashandi ava vazhinji vavo vakaita basa rekunyoresa vavhoti kuti yandokudzikisa mari kubva $30 kusvika pa$20 ichiti yaita izvi nekuda kwekuti hurumende haina mari. Izvi zvinonzi hazvina kufadza vashandi ava, vapika kuti vachashanda zvishoma nezvishoma, semumwe mushandi wavo ataura neStudio 7 akaramba kudomwa zita rake. Studio 7 yakundikana kubata mukuru wezeki mumasvingo vazeki Spudurai kuti vatipe pfungwa dzavo pane zvaitika nhasi. Asi amai Priscilla Chigumba vanovesa zvigaro wezeki vakabvuma kuti mari yevashandi yakadzikiswa asi hapana zvavaikwanisa kuita nekuti hurumende haina mari. Chirongwa ichatanga nhasi nyika yose uye chinopera musi wa29 Chivabvu, asi vamwe vanoti chakaramba chichiitwa nechinono uye chisina kuwedzerwa kushambadzwa, vazhinji vachatadza kuongorora mazita avo kuitira kuti vanenge vasina kunyorwa zvakanaka vakwanise kunyora patsva pachirongwa chekunyoreswa icho chakawedzerwa nzvimbo dzekunyoreswa. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandhi Maramba.